ndingathi Maria charged kana kuti ya fine kwa company ye DMC imari isinansoro imari yekuti vanokwanisa kungoramba vachipoluta mvura kana kuti kwanganisa mvura yemunashavi naoms vachikwanisa kuibhadhara kuti $1,000 saka haina zvainotaura.
Saka semaonero enyu kuti makambani adziviswe mukusvibisa mvura inonwiwa nevanhu zvii chaizvo zvingaitwe nehurumende?
Ndokuna chingaitwa nehurumende first thing ndechekuti akwidzwe mafaini iwaya from malevels atinawo because malevels aripo pane level 1 up to level 14. Saka you find kuti level 1 $5, level 14 $5,000. Saka unoona kuti makambani anokwanisa kuibhadhara. Saka zvakakosha ndezvekuti malevels iwayaya akwidziridzwe uye kuti makambani anyatsobhadhariswa mari inorwadza kuti vabhadhara ndokuti vasazozviita. Saka tinyangoti ipapa apa kana tikatarisa mutemo wecriminal law chinangwa chawo ndechekuti kana munhu anenge asungwa nemhosva iyoyoyo abatwa mumatare nemhosva iyoyoyo kana kuti pachinge pachiitwa fine neboka rehurumende munguva chemutemo iyoyoyo ndechekuti vasazozvidzokorodza. Saka kana vachibhadhariswa mari shoma dzakadaro vanongozvidzokorodza.